Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, August the 19th, 2019. I'm Thungameli Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight, we are talking about yet another MDC demonstration, which was banned by the police in Bulawayo today.
If you want to join in that discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly right now on 001-202-619-2077.
We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We are also live on our websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com.
And Ntunga, the opposition MDC today failed to stage another march in Bulawayo after the police imposed a ban yesterday. The party's first demonstration that was supposed to be held in Harare last week on Friday was also outlawed by the police, saying the party had an internal of wrecking chaos and violence.
Yesterday, they told the party it could not go ahead with its intended march in Bulawayo as they had no manpower to monitor the protest. Mr. Nelson Chamisa's party went to court this morning seeking relief, but the presiding magistrate only issued a ruling this evening supporting the police. Yilo utaba esingalo ezulukandaba Zimbabwe omuhle lamhlanje utaba lokuvinjwa kwemihlangano ye MDC. Siyazi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu bebemele batshengisele eHarare besola umumo besola ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto besola ukwehluleka kukahulumende weZANU-PF ukulungisisa umnotho. Kodwa bavinjwa ngamapholisa kwabhaxabulwa abantu kwatshaywa abantu abaningi eHarare babotshwa. Namhlanje bekukobulawayo leli bandla belimele litshengisele beligijima ngempela viki lapha liqoqa abantu. Kodwa esikubonileyo umgcini isihlalo waleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo labanye basuke babotshwa besetheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi umongameli Mnangagwa waqilibezela kukhetho. Bamiswe enkantolo ke lamhlanje bavalelwe ngeSaturday izolo bebelokhu bephakathi balele phakathi namhla baphiwe ke ithuba lokuba bahlawule ibail $200. Ngamuntu emveni kwalokho ke kuthiwe bazakhululwa. Kodwa esikubonileyo ukutshengisela kwaleli bandla njalo kobulawayo kuvinjiwe ngamapholisa esithi akeneli ngabala manpower yamapholisa ukuthi ebengamonitor abe-MDC laba babona ukuthi kababangeli udlakela kabadali udlakela. I-MDC isuke lapho yaya enkantolo yayaphikisa ke leso sinqumo ekuseni ilethemba lokubana mhlawumbe inganqoba umantshi engamalayo izaqhubeka ngokutshengisela kwayo. Kodwa esikubonileyo umantshi usuke wathi ekuseni khonapho eseqedile ukuluhlafuna udaba wathi hayi ngisake ngime kancane ngizakwethula isinqumo ngo-4 o'clock. Wabuya ke ntambama lapho wathi hayi amapholisa ngimalawo alungile kusinqumo asithetheyo sokuvimba ke ukutshengisela kwenu. Kusenzeka konke lokhu bekugcwele amapholisa enyakazela edolobheni, amanye egade amabhiza, amanye ehamba ngezimota, ihelicopter yamabutho layo ibibhoda ngedolobho. Abe-MDC bathi balokudana kakhulu ngokuvinjwa kwemihlangano yabo le. Siza kuba labo ke khonapha kuhlelo ngitsho labezanu-PF sizwe labo ukuthi kanti kungani bengafuni ukuthi leli bandla litshengisele.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu nyaya yekuratidzira kwanga kwakarongwa nebato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa uko kwaonekwa kuchimiswa kuBulawayo zvichitevera kumiswa kwakaitwa kuratidzira uku kuHarare zvakare nemusi wechishanu nemapurisa. Takaona nezuro muzvare Tabita Kumalo webato irori reMDC vachisungwa uyezve nhasi vamiswa pamberi pedare ivo nevamwe vavo vachiwanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuru ronga musangano uyu. Tazoona vachipuwa mari kuti vabvise mari yechibatiso vachizobva varegeredzwa zvavo. Asi taona zvakare pane vamwe vapambwa mushure mechiitiko changa chakarongwa kuBulawayo ichi. Tinoona tabva tanzwa hatichaenderera mberi nekuti pano tabva tatsikwa nevakuru vakuru veimomo mubato reMDC. Tina vajob skala vari pano vanesu nhasi vachange vari kutaurawo divi ravo pamusoro pezviri kuitika panyaya idzodzi dzekuratidzira. Tichange zvakare tichikurukura zvakare tichitaura nevamwewo vezano PF vachitaurawo divi ravo kuti sei vari kuona ivo hurumende ichikurudzira mapurisa kuti vawanikwe vachimisa misangano iyi. Antunga, we seem to have our guests, so I'm not going to go any further because we want to hear it from the horse's mouth, somebody who actually represents MDC, led by Nelson Chamisa. Job Sikala is on the line, so you can take him.
Honorable Sikala, good evening and welcome. Honorable Sikala?
Hello, sir.
Yes, good evening and welcome.
Thank you very much. How are you?
We are good. Thank you so much. We saw in Harare last week you tried to demonstrate. The police said no. You made another effort in Bulawayo today. The police again said no, you can't do that. What say you?
No, the first thing that we want to share with everyone is that the Constitution of our country in terms of Section 59, which is now known almost by everyone, including kids, provides the right to citizens of our country to demonstrate and petition. Section 67 of our Constitution gives our citizens the right to political choice. However, there are also statutory provisions in our country that regulate when people want to engage in issues of public gathering. They are provided for in terms of one of the draconian laws called the Public Order and Security Act, which is currently the operating law. The Public Order and Security Act provides that when an organization wants to engage in issues of public gathering, they must give notification to the regulating authority of a particular district. That is in terms of following the law and also the concept of constitutionalism. As the party that emphasizes the issues of constitutionalism, we made application to the police for us to be able to be allowed to exercise our constitutional rights. We made the applications both in Harare and also in Bulawayo. However, the regulating authority, and to exercise the powers that are not provided for in terms of the Public Order and Security Act. The Public Order and Security Act, it only asks organizations to give notification, not to seek permission. So after having given the regulating authority notification of our intention to peacefully demonstrate in Harare and Bulawayo, the regulating authority used the powers that are not provided for in terms of the law by giving a prohibition order that they are not going to allow the MDC to hold the peaceful demonstration as per the application. So, however, our legal practitioners appeal against the prohibition order of the police in our courts, And however, the courts upheld the prohibition orders to which we are not sure why that could have happened, as the law is very clear that we can only give notification to the regulating authority if we want to demonstrate. So the first thing which this issue demonstrates is that all the democratic space in our country has now been closed. The aspects of following the rule of law, where as an organization has been trying to make sure that we follow the law to the letter, we have been shut down. We have been shut out of the courts. We have been shut out by the police for us to exercise the democratic rights that are provided for in terms of Chapter 4 of our Constitution. So what it means is that, one, there is now a de jure ban of the MDC in Zimbabwe. That the MDC is no longer allowed as a political organization to exercise the political activities that are entitled to political organizations in our country. We are not allowed for us to go and demonstrate. We are not allowed to express on behalf of the people the difficulties our citizens are currently facing. So we are in a very retrogressive situation where democracy has been put into the coffin. So the challenge that we have as Zimbabweans is that the MDC as a political organization is not allowed to exercise its activities as a political organization as provided for in terms of Section 67 of our Constitution. So basically, this is what I can tell you, that when even our members in Harare, we have had 90 arrests of people who did not commit any crime. There was extreme provocation against our people who gathered in Harare on Friday. There was no single violence that was committed by the citizens of our country in Harare CBD on Friday. Human rights violation against these people by the arms of the state, that is specifically people who have been in police uniforms.
Ndimbopinda ipapo, Honorable. We know kuti muri kuronga kuratidzira kune mamwe maguta, this Gweru, Masvingo, Mutare. Saka mchazvifambisa sei sezvo tichiona maheza kuHarare mapurisa murambidza maheza kuBulawayo nhasi marambidzwa zvekare. Going forward nema demonstrations iyayo amanga makaronga kumaguta aya muchazvifambisa sei?
Chiripo ndechekuti sepato takangotevedzera zvinotendekwa nomutemo kuti zivise mapurisa kuti isisu tinoda kuti tiratidze. So kumaguta ese iwayo, Masvingo, Gweru neMutare, takazivisa mapurisa zvekare kuti sepato tinokumbira kuti tiratidzire muruyararo pasina mhizhonga mumagetsi atakavapa. So nokuona kurambwa kwaita Bulawayo neHarare, hameno kuti vokokoro vachati kudii, asi zvinotaridza kuti aiwa, izvi hazvisi zvinhu chete zvangoitika kuHarare nokuBulawayo. Yava nyaya yekuti nyaya dzepolitics dzamapise munyika medu muno dzadzipwa. Hakusisina vanhu vanokwanisa kuti mapato ezvematongerwo enyika ange achiita zvaanofanirwa kuti vaite sezvinotendekwa nebumbiro romutemo. Saka chiripo ndechokuti iye zvino Zimbabwe demokrasi yafa, yaurawa. Hakusisina kutendera maopposition munyika. Izvinotaridza inoziva kuchirongo a de facto ban of the MDC. Zvinotaridza kuti pato redu ratobhanwa muno munyika kuti hachatenderwi kuti riite maactivities arinofanira kuti riite within the confines of our constitution. Saka ndo nyaya yatiri kuona kuti kunana Gweru, Masvingo nokwaMutare kwatakazivisa mapurisa kuti tinoda kuti titaridze tiratidzire murunyararo mweya uyu wokuti MDC haifani kuti ite chino muZimbabwe unenge watekeshera munyika yose neudzvanyiriri huri kuitwa namapurisa nehurumende.
Vasikala, tombokubatai muromo ipapo nekubvunza kuti zvamira zvakadai. Vamwe vatsigiri venyu vari pano pamaplatformu edu eVOA Facebook yeShona nemamwe atinawo vari kubvunza kuti saka remangwana rakamira sei mubato renyu. Pane zvimwe here zvamakuronga mushure mekuti muri kumbunyikidzwa pese pamuri kuda kuti muratidzire sekutaura kwamuri kuita?
No, chiripo ndechekuti isisu tiri bato rino 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 rine supporti hurusisa munyika ino. Zvakare tine obligation yokuti tinge tichizadzisa vimbiso nezvido zvavatsigiri vedu. Vatsigiri vedu tinomira navo zvikuru, asi chiripo ndechokuti hazvingakwanisiki kuti pamhepo yakaita seinoi nditaure kuti mangwana tichaita sei. Asi chiripo ndechokuti sebato renyu tichaita musangano wevatungamiriri venyu vachagara pasi kuti vadzeye nyaya yokuti toita sei sezvo maona kutadzipwa nyaya yedhemokirasi munyika musina. Saka toita sei nokuti maona kuti kuzivisa kwatanga taita kuti demonstrate kumaguta ese atanga ita kuti tiite tarambidzwa. Zvakare makare ati iwo izvo zvatarwa namapurisa ndizvozvo, hamufani kuti mudemonstrate. Saka isiso mutungamiri tofanira kuti tigare pasi tiise pfungwa dzedu pamwe chete, tidzeye nyaya iyi tione kuti tingabuda nomufungiro upi, uye tozozivisa vatsigiri vedu. Asi uye chandoda kuzivisa vatsigiri vedu ndechekuti musangano uyu tichamuita chimbi chimbi, ngavasanyunyuta zvavo, tichagara pasi somutungamiriri then toona todzeya toonesana kuti saka tingaendera mberi sei, sezvo maona kuti nyaya iyi yokuti MDC sepolitical party muno munyika yaakuda kutobhanwa.
Alo ke ngumnumzana Job Sikala, Honorable Job Sikala, lilunga leMDC njalo ungumsekeli kamgcine sihlalo webandla. Honorable Sikala, please do stay on the line. Liyamuzwa ke uthi sebezahlala phansi njengobukhokheli beMDC babonisane ke ukuthi bangaqhubekela phambili njani njengoba amapholisa eqhubeka evimba imihlangano yabo ukutshengisela kwabo emadolobheni wonke. Baqalile eHarare namhlanje bavinjiwe koBulawayo. It's 19 minutes past 8 o'clock. Abangaba besanda sixhuma kuhlelo lamhlanje sikhuluma ngokuvinjwa kwemhlangano yebandla leMDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Esilabo kuhlelwa ngumnumzana Job Sikala weMDC lomnumzana Tinotenda Chinyoka. Vachinyoka inengo ye Zanu PF. Mr. Chinyoka, good evening and welcome.
Good evening. It's Tinomudaishe Chinyoka.
Tinomudaishe Chinyoka. So sorry about that. Anyway, welcome. And why is ZANU PF so unsettled about these MDC protests? What are you scared of?
ZANU PF is unsettled about the MDC protests. Where did you get that from?
Because you've been saying in Harare they are not supposed to be allowed to demonstrate. You have also been saying the same about their march in Bulawayo today and the police.
And how did ZANU-PF say this?
Matemadanda is a high-ranking ZANU-PF official. A lot of ZANU-PF officials have been saying the MDC should not be allowed to demonstrate.
Yes, but the ZANU-PF is not the one that has issued the prohibition orders against the demonstration. That is the police. The police are not ZANU-PF.
ZANU-PF is
entitled to express an opinion, yes, but the police are not ZANU-PF.
Okay, basing on your opinion, why are you unsettled? What is it that makes you uneasy about these demonstrations?
Well, the point I'm making is that no one is unsettled, so the premise of your question, I don't accept it. ZANU-PF is not unsettled. ZANU-PF is not unsettled by people demonstrating, but ZANU-PF is also aware that the last time these people demonstrated, they ended up destroying property, which government had to compensate, and making an observation that these demonstrations are not meant to achieve what is claimed, is not a sign of being unsettled. It's a sign of making a simple, educated observation based on facts, based on empirical facts on the ground. I'm refusing to accept the premise of ZANU-PF being unsettled. I don't accept that.
I'm not sure why you can't say that obvious it, Mr. Chinyoga, because even ZANU-PF people like Pupurai have been threatening violence if the MDC should take to the streets. That's why I'm saying you guys are unsettled.
No one has threatened violence. If someone had threatened violence, they would have been arrested. The MDC would have made a complaint to the police station that someone threatened violence. No one has threatened violence. You are mistaken in making a robust comment about something that someone believes in as a threat of violence. I'm simply refusing to accept this. So for you to say that this is an obviousity, that's a new word for me. It's not something I accept.
Well, let's move on then. Marvelous.
Tine mutereri ari panhare pari zvino rega itimbova tora tozodzoka kuna vachinyoka. Hello, caller. Hello, caller. Hello.
Hello, Magari.
Ehe, tiri wadi tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiya Chigwede ndiri South Africa Pretoria.
Taurai tinzwe va Chigwede muri kunzwa iri mudariro.
Mamiriro andiri kuita musangano uri kutonga weZANU-PF. Musangano wakagara noBimbi Ndoga. Vapupurai togare kwavakataura pachena vachiti ivo havasi kuzobvumidza bato reMDC kuti riite mademonstrations munyika. But confusion in the nature of the Munwe Gone Kodrakuratis, the national government's name of Haitik. Sagam Sangano, you Urupo Pagunki, the Kodre Zavan, Kodoki, one latest dose, I will see Sulaga raised in Dabri. Doma Shuandi, now in 2 months of Africa.
I want my shock on my cuckoo to look tender each age. Hello, vachinyoka, menu kana muri panhare, manzwa zvataura muteereri wedu, munogona kupindura yenyu ipapo.
Ndanzwa zvataura, but munozva zvinonetsa ndizvokudai. Vanhu vanoteerera zvinhu zvavanoteerera vozvibata out of context. Handiti. Saka zvinonetsa kuti vanhu kana vachida kuwa zvavanoda kuwa, kuvarambidza. Chokwadi ndechekuti muZimbabwe muri munyika ine mutemo. Mutemo muZimbabwe unoti kana vanoda kuita demonstration vanoita sei, vanotumira tsamba yavo notification kumapurisa. Mapurisa wevapindura achiti izvo vanoona sei nenotification yaitika. Handiti ndoda kukupai one example. Vanhu veMDC vakaisa notification kuGweru. Vachiti vanoda kuita demonstration. Mudemonstration mavo vakati vari kuexpecta kuti kuchauya vanhu 100,000. Ndokutaura kuti vanhu 100,000 havachaungana pakati. Ndobva vataura ivo voga pachaungana vanhu. Pavakataura paya pa petrol station. Ndobva vanoda kuunganidza vanhu 100,000 ipapo. Mapurisa vanofanira kutarisa kuti Mugweru chaimo. Registered voters Mugweru urban nomumukopa hasviki 100,000. Saka vanhu registered voters kwete MDC voters, total number of registered voters havasviki 100,000. Saka vanhu 100,000 vanopepi. Zvoreva kuti kuchatsvokwa vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vouyiwa navo ipapo. Management yevanhu ava hapana unotaura kuti tichava manager so. Mapurisa kana vakati nemakumbiriro amaitawo hatigoni kukupai mvumo nokuti last time pamaa mune vanhu 2,000 pakaitika violence mukakonewa kuimaintaina kuikontaina nemamashalu enyu. Saka nhasi inoda kuvuya ne 100,000 munovagona sei. Handiti
hazvina kushata izvi. Ndobasa ramapurisa. Mutemo unoita kuti kana mapurisa adero munoendepi? Munoenda kuna minista, munoenda kumagistrates court. Ivo vanomhanya kuhigh court. Mutemo haudero, handiti munowa. Saka kana vanhu vasingazivi zvavanoita vachingotenderera sehuku yagugwa huro, zvinonetsa kuti kuvabetsere kuti vanozvifambisa sei. But vanohoti kana zvadero vodzoka voti ZANU-PF yatirambidza kudemonstrate. Handinozviona. Izvo ndivo vakukonewa kutevera mutemo, kuti mutemo unotifambai makati Saka kana vanhu vasingazivi vachiita utunhu hwavo, kana utunhu huya hwovapa maproblems, ngavarege kuzodzoka voti after all pupurai togarepi mwakataura zvakati. Pupurai togarepi muZimbabwe. Unotendegwa kutaura zvaanofunga, unotendegwa kutaura zvaanofunga, kuti vaya vachaita decision kana vachimuhwa vazivewo kuti ZANU-PF ndozvavanofunga. There's nothing wrong kuti munhu aise opinion yake kuti decision makers iyo kuti unofungei. Kubhuruwa iko zvino vemabhizinesi vakaenda kukoti vakati last time takaputsirwa zvunhu vanhu ava hatisi kuziva kuti vachaita sei, this time tisaputsirwa zvunhu. Iopinion yavo, handiti. Saka vanhu vose vanofanira kuteererwa. Zvino kana vodzoka kuti ZANU-PF yatirambidza, inova kuchema kuna basa.
Mubate henyu makadaro, Ntunga.
Mnumzana, tinomuda ishe chinyoka lilunga lezanu PF aliyamuzwa uyakhuluma ke lapho uthi bona kabayingeni njengezanu PF ngoba kabayikayisibo abavimba iMDC ukwenza ukutshengisela kwayo kodwa ivinjwa ngamapolisa. Silo mnumzana Jobs Kalanjalo weMDC. Siyithathe umlalele ecingweni uMbongeni Sithole. Kunjani Sithole?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi siyaphila, kunjani lapho khona?
Hayi lapha ku-right akunandiwa.
Kuphose lakho.
Mina into ngizoyiqala nje ukuyibeka ukuthi inkinga nje ukuthi eZimbabwe umthetho wangkhona awuhambisani nabantu beZimbabwe. Usuka umele ibandla leZANU-PF. Yonke into nje eyenzakalayo ibona iZANU-PF kuyiye emamelwayo kakhulu. Ikakhulu wona amalungu eZANU-PF into abayikhulumileyo kusho ukuthi umthethwandaba yiyo into ezowulandela. Kuyinto embi kakhulu eyenzakalayo laphaya. Kahle kahle amapholisa kakuso mapholisa eZimbabwe abantu ngamapholisa eZANU-PF. Namasotha eZANU-PF le lento leyo iyacaca vele kudala lento yenzakala funa lapho kakhulu ukuthatha kukamnangafu umbuso. Siwabonile amasotha kube yiwo angenayo kugovernment ukuthi lento leyo vele izoqhubeka isikambi kakhulu. Abantu beZimbabwe basenkingeni enkulu kakhulu, okubuhlungu kakhulu okokuthi iZimbabwe nayo iyakhona kumnyama. Angiboni kukhanya mina phambili nje ngoba abantu beZimbabwe laphana bazothala nzima njalo bazodla nzima ngeZANU-PF. Ngingandlela umthethwandaba oyiyothe uthatha ngayo uhlangothi kuZANU-PF. Yonke into abantu beZANU-PF kababothwa. Ma ngabe kuyibo abaqala abadala amacala kuthiwa kuhlale phansi kwenza ikhomishini, kodwa izinto bezibona wona ukuthi amasotha yiwathaya abantu kodwa kuthiwa kwenza ikhomishini. Ikhomishini yakhona kungayibophi, iyakhulunyiswana baxolelwa kuyayekwa kunjalo. But i-MPC ma ngabe kuyiyo eyenze into ivele basheshe nje bababophi, kuyini kanti khona lokho? Why kunjalo? Le ndoda loko kuthi yakhuluma ukuthi ZANU-PF ayingeni ndawo kulokho, kodwa siyababona kuyibo ababekhuluma osematanda ukuthi izinto kazibe kanti, izinto kazibe kanti. Kube yiwo umthetho futhi okulandelayo khona lokho. Kube iZANU-PF ebedemonstrator kube ivunyelwe, kodwa ngoba ngabantu abaphikisana negovernment le ekhona siyababona babotshwa. Kuyinto ebuhlungu kakhulu lento le yenzakala eZimbabwe. Ikusasa lethu angazi ukuthi linjani, singabantwana beZimbabwe sihlupheka kangaka. iZANU-PF yona kayikuboni yini, iqhubeka ithi iyalungisa izinto from 1980 ebelungisa izinto, izinto zakhona zingabonakali ukuthi belibanjani. Phela umnangagwa uyafana nomgaba, akula nto ethizileyo laphaya. Kuwe kukhethu siyayibona ikhothi imela iZANU-PF, kodwa wayengathongi ukuthi njengobana abantu bengafikise ngokuthi impumela yokhetha ihambe ayihambanga kahle, wayengathongi ukuthi ikhetho luphinde. But sikubonile umthetho kandaba umela iZANU-PF ukuthi iZANU-PF yiyo eliwini le ukhethu. Ma ngabe ngo-2008 umgabe wadliwa, ikhothi yamela umgabe futhi ngathi ukhetho kaluphinde ngoba bebona ukuthi iZANU yedliwe. Kwathe bebona ukuthi iZANU-PF yebiphambili umnangagwa kanye kukhethu, ngathi hayi ikhetho kangeke luphinde.
Asilalelane Sithole, ngithi iMDC ingenzani pho, ingaqhubekela phambili njani ngamafithane?
Yey, iMDC yena lento yale iright into abayenzayo, into ekhona sesifuna sokufanele indlela ngenkani ezitaradeni, noma batsha noma bayenza njani akunandaba, vele sifile ngoba sifile nje sihambe ezibhedlela kula mithi, akunakudla kunani, siyafa siyaphela. Izanu PF nayo izozilandele ngoba yena lowo okhuluma naye manje izanu PF nayo uyakubona iMDC kayiqhubeke yenze khona lokho ekwenzayo ngenkani. Nako siyayibona isodani izigcine nayo bevuma noma bengavumi kahle, kodwa siyababona wonke amazathu eyitoya bengathandi bethanda. Kumele nathi sikwenze kuphela abantu beZimbabwe kuzeze kulunge kuphela. Ngisona amapholisa nazo zavume namasosha zavume.
Siyabonga mlaleli,
siqhubeke ngakho khonokho ekwenzayo.
Siyabonga Sithole, ungena kuhlele. Aha, ah, ithukuthele impela Leon Sizwa, ngilethemba lizwile ekukhulumayo, angisoze ngiphinde. Ole ndlebe uzwile timbozo wakwa Moriva Skala manzo azwire kutaurwa na vatinomudaishe Chinyoka mbo tipai ofungwa dzenyu
chokutanga ndoda kuti mukoma wangu tinomudaishe Chinyoka azvisi chokwadi kuti MDC yakamboita ma demonstrations akaita violence munomunyika. Ma demonstrations edu ese atanga tichiratidzira mukati memigwagwa yeHarare kwemakore maviri apfuura, aripo anoonekwa navanhu vese, even nyangwe vakaenda paYouTube vanomaona. Hapana kana glazi rimwe rakambopushwa muguta reHarare. Kana vachitaura mademonstrations apfuura, haana kusherezwa neMDC sepata, akasherezwa neZCPU uye nama citizens omunyika yemuZimbabwe. Saka handiziri kuti ava vachinyoka zvaari kupomera kuti vanhu veMDC vakaita violence vanozviwana kupi, iyo MDC isina kumbobvira yadana demonstration yakaita violence ina wakanda. Zvakare pakarambidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviratidzire muHarare, nokuti prohibition order yakauya pakati pousiku womusi wekushina chishanu chacho chevhiki yapera, rino zuva rakanga ichifanira kuti vanhu vademonstrate. Vanhu vakangomukira kutaundi vasina kunzwa kuti pakanga paita kurambidzwa kuti vanhu vademonstrate. Vanhu muHarare vakagara pasi vakagwadama. Hapana kana munhu wakaputsa kana kapu zvayo mutaundi. Apo vakanga vachipondwa, vachiitwa abused namapurisa. Vamwe vacho vakakuvara mbura, vanga vasina kana mhosva yavanga vakaita. Vanhu vakagwadama vakatanga kunamata, vakavingwa namapurisa vakapondwa ipapo. Vana vana kumboita hasha kana shungu zvokuti vasandi vachiputsa muHarare. Saka kana vachitaura kuti MDC inoita mademonstrations ari violent, api? Ngava sada kufananidza mademonstration akanwa nemamwe maorganizations wemakine MDC. Techipiri vachinyoka vataura mashoko andikakamadza nokuti zvisita zvikuru, okuti zvinonzi isizvo application yedu yokugweru. Takataura tikati tinoexpecta kuti kuchauya vanhu vanosvika zana rezuru, that is 100,000 people. Isisu tsamba yedu yenotification yakaiswa kuregulating authority yomugweru. Vakaiwa nepi tsamba yedu yatakaisa kumapurisa, nokuti isi nyangwe zvaro PF painoita maapplications kameno kana vaita maapplications panenge vachiita misangano yavo, hatina kumbozera takawana access kutsamba dzavo dzavanoyoya kumapurisa. Saka zvinoreva nokutaridza pachena kuti Zanu PF inoruoko munyaya dze ma notifications akaitwa nebato redu kuma regulating authorities ese muzimbabwe vazi vasei kuti mutsamba iyoyo because somebody yakanyorerwa kuna regulating authority anova officer commanding gweru ndiye ega mwene anofanira kuti apate tsamba ino kuziva zviri mukati mayo vachinyoka nezanu PF vazviziva sei kuti kugweru MDC yakati iyo ichange ichiunganidza 100,000 iyo vari munhu webato zvinoreva kuti maapplications edu ari kuendeshwa maoko ezanu PF ndiyo inopa madecisions uye zviri pachena kutaura kwese kwanga kuchita nyange navateereri kuti vamape madanda vakanazvo kutaura musi weheroes day kuti hakuna demonstration inoitwa muno munyika iwe mujournalist unoda kuteerera zvandotaura ive here kana kuti zvaunofunga iwe kana kuti kuna demonstration inoita hakuna demonstration iri kuzoitwa muno muzimbabwe saka zvinotaridza kuti zanu PF yava kutya vanhu and ukaona bato rava kutya vanhu zivai kuti raruza legitimacy yokuti irambe ichitungamirira nyika iyoyo nemhaka yei vachitya kuti vanhu vangodemonstra zvine runyararo mutemo unoprovhaidha kuti konvhina anenge akonvhina nyaya yedemonstration kana demonstration yako waitaura kuti icheva peaceful ikaita violence anosungwa why didn't they allow MDC kuti demonstrate kana kwaita violence then the convener was going to be arrested for breach of trust yaanenge aiswa mumo pakuti I exercise constitutional right yake zvinongotaridza bedzi kuti varume ava vari kunyepa uye zvekare havasi kumira pachokwadi nyaya iripo kusha vanhu vakundikana kutonga nyika ino hapana chinozikanwa zvinozikanwa munhu wese zvokutaura kwaita vachitole zvinhu zvakwira muno munyika vana havachakwanisi kuenda kuchikoro maticha ari kukora 403 rtgs inova iyo $40 mapurizi muzvitoro ari kukwira zuva nezuva peturo yatowedzera futi mutengo wayo nhasi vana vezimbabwe vahaura nenhamo varwadziwa vada kuti vangotarisa chete kuti hai vakuruwe tatambura nenhamo uye tarisai muone kuti nyika ino vanhu raramo yedu yagozha chamunosha kuti vanhu vatauri izvozvo chii nemhaka yamuchitya vanhu ndo mubvunzo wandinawo kuna vachinyoka
vachinyoka manzwa zviri kutaurwa navasikala vabvunza ivo kuti imi makaziva sei uwandu hwevanhu vakange vakokwa ivo kugweru kana musinei nechekuita netsamba dzavanenge vanyora ivo seMDC kumapurisa
ndamuhwa asi vasikala chavanokangamwa ndechekuti mubasa mubato mavo mune ndumure dzine wara nebapu saka zvadzinoita ndezvokuti itsamba ichindwa nayo kumapurisa inotogwa pikicha yokandiwa mumawhatsapp gurupu yokandiwa mumatwitter yohumwi vanozviziva ava vasikala kuti vanhu vavo havana zvifuva zvachose ndo matinoivona imomo mumatwitter todoziva kuti ndozvavari kutsvaka izvi nomuzvimawhatsapp gurupu mumavanotiisa vachifunga kuda tiri nhengo dzavo isu tisiri hatibudi tinongoramba takanyarara takati zii singovona hedu zvinozuviwa iyo zvino kuda ndichahudzingwa zvavaziva kuti muchigurupu chavo chinokuda vakavona kuti ndakazviona chitsamba ichi pavataura pokutanga kuti izvo MDC haiti yakaita mademonstration ane violence izettu vandifadza vasikala nokuti vari kubvuma kuti kwakaitika mademonstration ane violence asi vari kungoti hasi avo asi todzoka ipapo chinonetsa kuMDC ndechokuti kwakawandisa magweta vanoshanda nezvinonzi matechnicality vasikala vari kuda kushandisa technicality yokuti wakaisa notice yokuti ngatiite demonstration izettu asi MDC saka yanga isiri yavo asi vanokangamwa kuti paya pavaenda kukongresi pavo vamonzora vakabuda vachiti pai ndaita chichemo changu chemabatirwo andiri kuita kuwana chigaro cheupresidendi kumastakeholders edu ma stakeholders edu iZCTU ndio baba vedu vakatipa give birth saka izvokuti kwai pano mutsauko pa MDC neZCTU ma demonstration I technicality yema lawyer hazvina zvazvinoreva masupporta vakainda ku demonstration vakanoputsa zvunhu ma MP vainda mumadhorobha akasiyana siyana kwedu kunana gweruku munana kwekwe vachiunganidza vanhu vachiti vakomana manonoka kune dzimwe nzvimbo chatsva ma MP AMDC ndo vanhu vakaita violence ndo vanhu vanofanira kuti iko zvino vachipa assurance kuvanhu vokuzimba kuti iko zvino bhataronga apa zvuru zvinosvika mazana zvevanhu kuti vafambe vainde vanoungana pafuel station hatisi kuti taronga zvakati 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 kuti vasapisa vasikala vari kuti kwaizvo makaregerei kutekurega vanhu vachipinda murodhi kana vazoputsa zvunhu movasunga asi zvazvinonetsa ndezvokudai kana munhu uri uchida kuonekwa kuti uri fuza wakapusa uri munhu unorega unorega zvinhu zvichiitika maitikiro hazvinongoitika mazuva ose asi uchitaridzira kuti zvichabudisa outcome yakasiyana kana pasina outcome inochinja unoregerei chinhu chichiitika kubva pokutanga chinofanira kukwana chokuti avakomana vasati varatidzira ngavatitaridze kuti vadzidzisa mamarshal avo kugadzirisa violence ivo ndo vaidai vakabata vanhu vanga vakaunganidza masaga emabwe avaida kuhoposhera nawo mahwindo muHarare akabakwa namapurisa vasikala vanoti kwaizvo vanhu vakarambidziwa namidnight kana vanhu vabakwa pakati pousiku kuti vane zvavakaronga tomirira here kuti kutange kwaputsiwa vasati vavuya hongu kuratidzira zviri muconstitution asi ndati kana mapurisa vaisa prohibition order mutemo unotaura kuti munoita sei hapana kana nzvimbo imwe yavakambotevedzera mabheta ose emdc zviri mumutemo kuti vanofanira kuita sei ivo chavanoita kumanya kuenda kuhigh court vatinoziva kuti vanononyimwa kuhigh court nokuti chavanoda ava chokwadi chaicho kungoda kuratidza kuti kuzimbabwe kunoku zvinhu hazvina kumira mushe nokuti vanoziva kuti shamwari dzavo dzemhiruko hadzinyanyi kuverenga hadzinyanyi kudzamisa pfungwa dzadzo muzvunhu vanongoteerera nhema dzavanovudzwa kuti mangabva ukaitwa voti oraiht sini zvataugwa namdc ichokwadi avo vasitore vanga vachipaumba vachipa handei tienda nenkani tinobisa nenkani hai bodo
vachinyoka vachinyoka saka muri kuti zvinhu zvakamira zvakanaka here munyika
iyozvo hatizo zvandataura nyangwe purezidendi chaivo pavakataura patv kana dai vasikala vanga vakavateerera havana kuti zvinhu zvakanaka infact havana kuti zvinhu zvichanaka mangwana vakati izvo takatarisira aperiod of painful reforms kureva kuti zvinhu zvakaoma zvakaomera tose uye takatarisira kuti mazuva anoteverawa zvicharamba zvakaoma asi mareforms atiri kuita ndeyekuti zvinhu zvigonaka kana vanhu vakapinda mumugwagwa musi wa16 august kana kuti musi wa20 musi wa21 hazvirevi kuti izvo kokokora inenge yakuita 2 cents mushopu kutarisira hakugadzirisi zvunhu
timboubatai muromo
irei tose ndibatei muromo ina handirambisa vatoni
okay achauya kwamuri chauya kwamurizve vascala sitateke avalaleli lapa kufacebook ekasini letu levoa ndebele kulosimephi moyo uthi wena sebefuna ukwenza ilizwe engani ngelabo bodwa kuzoba lo sindo enindlovu uthi wena even ZANU PF youth said so on live. Isaac Piri uthi wena sabona msakazi mina ngicela ukubuza uchinyoka ukuthi uyavuma yini ukuthi amapolisa aba lobudlwangudlwangu eHarare mhlaka 16 August 2019. Ngiyabonga. Siyabonga uxhaso lwenu balaleli abasibukeleyo kuFacebook. ganyela kuma websites etu ngicho lani abakhongozele emisakazweni. Utaba isingalo lamhlanje lutaba lokuvinjwa njalo nje kwebandla le MDC ukwenza imihlangano yalo yokutshengisela inhlelo zayo zokutshengisela. Sibonile bevinjwa ngamapolisa eHarare namhlanje bavinjiwe njalo kwabulawayo. Esilabo kuhlelo lamhlanje ngomnumzana Job Sikala honorable ongwe MDC. Lo mnumzana tinomudaishe chinyoka owebandla le ZANU PF.
Antunga, I think we have callers that have been waiting patiently, and then I'll come back to read the messages. Tukwao na pano pa VOA Facebook page. Yedio shona asirigaiti mbuenda kumtereri. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutawara nani uyeje, muri kupi?
Muri kutawara wana sibanda. Ndirimu nungumtawara seka murasendeko.
Tawara itinsu.
Ah, ndingade kubunzo wachinyoka kuti kana vachitarichira noise ingaitwe nema demonstrators MDC so called. Ko mapurisa akanga aripo here, akanga akaunganira here vakomana veZANU PF vaida kubatsira mandingirini ma mapurisa kuzobata noise inenge yatangwa ne MDC.
Aiwa tichadzo taura yenyu.
Chino chino, ndete kuti, wachini oka, ameno tima kumbre za tana wa Mzimbabwe wakabonya tumira sehi. Nekuti, kana mchini, nyato rangarira za kanaka nakaka, munu wana kuti Zimbabwe, ichirwa ne regime ya Smith, kairwa ne regime za kaita, shwekura ambizo, kana kumbunyikizo, kwa freedom of expression, zimori zirkuitu wana wachini oka nishangari zawa. Sakata ane mwo Smith wechitema here muZimbabwe ngavandi anso ipapo ndatenda hangu.
Ya tinotenda tichatora mumwe mutereri tozoenda zvedu kwavarege itore mumwe mutereri. Kola hello. Hello kola. Kola menoti muchiripo here nekuti ndanzwa kuti mambomira kwengo yakareba muripo here kola.
Hello.
Ehe taura itinzwe tukutaura nani uye zvamuri. Ehe taura itinzwe.
Ndi Donald Mambo Magrasenberg.
Ai wataurai mkoma Donald.
Dango batatevera na mkoma wangu Sivanda kuti vari kuno Grasenberg.
Ehe taurai nyoti gaga nekuti nhasi pane pana honorable Job Sikala vari pano saka kana muda kuvabvunza zvamunoda kuvabvunza mubva mavabvunza kana kuvunza vachinyoka tobva tango igadzirisa pa program pedu. Taurai yenyu.
Ah ndinoda kungosimbisa va Job Sikala nekuva morosa hangu. Ah vachinyoka nditi handi ndinotaura kwavari. Asha, zvina chete zvinobudisa.
Aiwa, chiendere mberi zvenyu varipo ndofunga vakunzwai. Ndiri
kutaura kuti system chavo da kugadzika. Ndicho chaka kuti mapurisa ndo ane mvumo yeku mapurisa ndangozivisa chete, just mozivisa. Tikuta zvakati. Kuti kuti iyo mapurisa ndo azopindira tamba dzadza maoko ana vachinyoka zvoita sekuti ndakambokuudza ende mavelasi. Ndikati ndakawa vatete vamutodi vanova sekuru wangu, zvinogwadza kuti uine hama yadaro. Asa vati kuzvidza. Vachitaura vachiti kwai mchayo kwabakomaniwa mashoko okuti vaingoziva havo kuti hazvibudiriri tichakurovai tichabudi asi hazvina zvazomhosva mwari ndiye anoziva tete mavhenasi vakuora vachinyoka kabati tinoziva vana varogare gumbu vaimbotaura vachidaro vachirimo musangano but now vana vamupoko vavakutiza nhasi havaivamo musangano imomo vachinyoka mutaurai muchiziva zvamuri kutaura nokuti mangwana hazvichakupandukirai mungava imo musangano imomo nhasi mungavaanhuaana.
Aiwa tino
munhu wose vachinyoka muzive izvozvo vasikala nokutamba vakashinga.
Tinotenda mukoma
munyika chicha munomuchamunoita munonyaya kusimbira pazvo zvamunoona kuti makoni wachii.
Koma Donald, thank you so much. Tinotenda vachinyoka musati mapindura. Timboenda kuna vasikala. Honorable Sikala, we saw some of your colleagues Imimi pachenyo makasungwa a few weeks ago, then this weekend, your chairperson, Honorable Tawita Kumalo, and six others were also arrested. And their crime, publishing falsehoods by saying that there was rigging in the last election. What's your take on that?
Mazita, this end up in Lombuzo, Kakoshi Sabudai, the grinding board, Tanga Uti Pindiri, Panezuza, Tita, Zatawa, Navach, Noka, Shangota machine, without Tilling Wave. Nayok Tanga, the Okutuach Noka, Lataura, Yokuti, Kune Matombone, Riken, Saka, Nongwa, Pagariposti, Kuna Mapurisa. At his Zivi Kuti, Rame Ava, Avana Yazi say. Kuti wanoti wakanonge rekeni wakati petao ni mwana first street domswe we shina usiku nyaya ii zani kuyevu ya gara yari mabasa ayo kuti wano create evidence yawe ye nema kuti wawane kujimiri ya vani kino ziziva kuti mugore la 1981 waka ndo isa zombo mumaprazi batore zap rakaita kuti vandoita genocide rokuponda zvuru nezvuru zvavanhu kumatebeleland dziri nhema dzezvombo zvakanga zvaplandwa nezanupiyo so tinoziva kuti mapasa epatora vachinyokai rokunokwera vachinotorereke kumbareo nematombo aya aindonatsotarisa kuti akatobva kwamutoko chaiko chaiko kuti vabudise vachiita zvokuti upowo wokuti vatarize vanhu mapasa ezanupf tinokuzivai makauraya vanhu zvuru nezvuru kumatebeleland panguva yebhukura hundi mavanyepera kuti vakanga vakavike zvombo mumapurazi avo so tinokuzivai ndo maitire enyu okuti muwane kuponda vanhu nokuvaponere nhema nokuita plangi zvinhu zvenyu mobva mazviti ndezveopposition so izvo musakwira muchifunga kuti tiri vana vadoko hatina kupusa tinokuzivai ndo maitire enyu kechipiri mataura imimi muchiti ndati that city yakaita demonstration in violence. It's not correct and it's also false. I did not say that. But I told you that we did not call the previous demonstration. All the demonstrations that we called were peaceful and the evidence is very available both on the YouTube and in other platforms. Shaka, you must be able to distinguish on what I have said. Secondly, for him to try and put the MTC ZCTU as one thing, draw money for. So, Vachinoka, wanuta kuponera kutahamu MTC, makawanda makweta, wani kwa hizakushan sama technicalities. Iwa wano ziwa kuti, at law, ZCTU is a legal persona on its own, with a distinct constituency, yala shang. MDC is a distinct legal persona also on its own. So for him trying to marry the two, Zaga Banana, Nokuta Kuti, Zaitwana Mao veteran, Toti Azaitwana Zanupil, Mao veteran would have acted on their own outside the operations and also the action and also instructions of Zanupil. So for him, Kutada Kutita Chunwan, Vachinoka Apa Makonewa, said, but I think you could have known it that this organization are. Voluntary organizations that are created in terms of our laws. And each organization has its own distinct constituency. ZCTU, Iripopa Kumiriala Shang, is this MDC, Pasaredu, Geroku, Vilanyates, Matunde, Venika. Sakara Matara, Imini Mkiti, Ranu, the MDC, Vanita violence. The excuse you mother could serve this up on the van. No switch shano maka ponda vano. Muarare zakaone kwa de pasino rezi. Chalanga laika chi. Tu zeva chinoka mosha, yakapara vanu laya, wakapondwa, na gokola wakapondwa mna Nelson Mandela. Wata shikari wapasi, chi chamaka pondera. What really crime did those people committed in town? You only enjoy abusing human rights. And you know that your political party has a history from 1980 up to present of having abused people's human rights in our country. And you want to hide to hibernate Kuranda, Nemanyepo, or put MDC in violence. The most violent political party is ZANU-PF. You killed 20,000, more than 20,000 people in Matabeleland from 1980 to 1987. You killed it. MDC supporters from 2000 up to present, who are almost 5,000. How many people have been killed in 2008? The long and short sleeve.
Okay,
and you're saying MDC is a violent party.
Honorable.
Where have we ever killed anyone?
Honorable.
My brother, give us evidence of a single person who was killed in this country by the MPC for him trying to level us to be a violent political party.
Okay, hold it there, Honorable Scala. Honorable Scala, hold it there for me. We are running out of time. Mm. We have 4 minutes remaining. Uyakhuluma lapha ubaba uSikhala uthi kungamanga ukuthi ibandla labo libandla lodlakela uthi nxa kulebandla eliphila ngodlakela eZimbabwe libandla leZANU-PF lona athi labula labantu abafika ama 20,000, 30,000 ngesikhathi sombuqazi weGugurahundi. Ngakho akulunganga ukuthi ubaba uChinyoka athi EMDC libandla lodlakela. Ibandla lodlakela elilodlakela iZANU-PF ngokutsho kuka Honorable Oscar. VaChinyoka anzi naba Oscar Matombaya akabva kumtoko ameno azi matombo echemberezi kwaChivieri. As it don't answer that, Mav, go with Chinyoka.
Vachinyoka muku peta zvedu hurukuro yedu manzwa vazhinji vanga vari kutaura pano vachishorawo zvimwe zvamama taura. Motipa, asi moti muchidimbo mongoti gagaga nekuti nguva yedu yadyanana. Kuti imi nezvataurwawo navasikala munoti chi kune mazwi avataura.
Ndatendai. Vanhu vanotizo hanzi vanhu vanosora kuti kwai zvatagwa naChinyoka vachimusa mudana hai kumuteerera kana kusamuteerera zviri kwamuri. Asi chokwadi ndechekuti mukutaura kana munhu ukatora nguva refu uchingoteerera vanhu vanowirana newe kazhinji kazhinji unopedzisira wava benzi nekuti zvonenge zvaunenge uchiwa zvichingova zvavanofunga kuti unoda kuzviwa. Kana vanhu vakawa chokwadi chimwe chakasimba kazhinji vanogwadziwa nemwoyo voti ungadai asina kutaura nokuti havadi kuwa chokwadi ichocho. Mm-hmm. Asi muno muZimbabwe zvedu isu savanhu tongoda vanhu vanofarira kuita shamwari dzechokwadi, people who are friendly with fake, kwete people who like my alternative fake. Chandisingadi kupindura kuna vasikala inyaya yavapinda kwokupedzisira yeGugurahundi. Purezidendi vedu pavakauya ava vanyuwani ava chimwe chezvinhu zvavakaita pokutanga kutsvaka madhishi ekumatebeleland vakati ngatiitei kuti ogani yedu yenational healing iyaitange kutarisa nyaya iyi. Saka nyaya yeGugurahundi haisi nyaya yekuti tongori zvedu tadhakwa tiri padoro kana kuti tiri paredhiyo tongorasha muromo tichiti kwakaburawa vanhu 30,000 haidi kudero. Inyaya inogwadza vanhu vazhinji. Mm-hmm. Inyaya enda kuti titaure zvakanaka
senyikatimuchidimbu vaChinyoka sakatakuchidimbu
imomo. Mm-hmm. Hakuna vanhu vakapondwa musi weFriday toda kuvahwa hongu kana vanhu vakaita inonzi illegal gathering. Mutemo muno muZimbabwe plus international human rights law allows the police to disperse an unlawful demonstration.
Thank you very much, Mr. Chinyoka. Please, thank you very much. I would like, hello, Mr. Chinyoka, maita basa. Tuchingopedzisa navasikala.
In fact, I might not fit in because we have breaking news. We are learning from our correspondents that the police have issued a prohibition order against the MDC's Gweru rally.
So let's get Mr. Skala to comment.
Mr. Skala, 30 seconds, strictly 30 seconds.
The MDC leaders are currently under siege since the rise of the current administration in Zimbabwe. Almost all our leaders have been arrested, starting from the period when our Secretary for Presidential Affairs Committee was arrested, our current Vice President Tendai was arrested. So far, there are more than 21 leaders of the MDC who are being charged.
Unfortunately, Honorable Kala, we have to leave it there. Thank you so much, Honorable Jobs Kala of the MDC, as well as Tinombu Daishe Chinyoga of ZANU-PF. Good night, I'm Tungamili Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who you're seeing. Have a very good night. See you tomorrow on Let's Talk.